Vachitaura neStudio 7, amai Catherine Chandiwangirira, vati pakaitika zvese izvi, ivo vaive vaenda kugweru uko kwainge kuchiparura zviri pamutemo, urongo hwekutsvaka rutsigiro kwebato ravo. Asi vanoti kubva nezuro, havasati vakwanisa kusvika kumba nekuti vari kutya.
Hatina kukwanisa kuenda kumba kwacho nekuti temo yacho takanzi tisasvike kumba kwacho wanga wakaungana kuikoko. Vabva bati padhuze nepamba pangu paita rani yezvamutefu saka tinoda kuti tikabva kupolisi tizoenda kana rari yacho yapera toona kuti zvinenge zvakamira sei but pane vari kutenderera weduwo vebato redu vanga vachibatsira kuti varisa pamba vari kuti maita something zvekuti muite mumovha unoti hapasi sesi umwe mwana ari kwake umwe mwana ari kwake vana vatorora mudzimba dzevanhu
vari kukwikwidza kuva mumiriri wedunhu rehunyani mudare reparamende vakamirira bato reccc valove more chinoputsa vatsoropodza chiitiko ichi asi vakati kunyange zvakadaro vane chivimbo chekuti vachakunda zvine mutsindo
tinozviziva kuti kana zano ichiona kuti hazvina kufamba zvakanaka vanodzokera pakuda kutyisidzira vanhu izvi zvinotirwadza zvinotishungurudza kuti vanhu vaakufunga kuda kutiitira violence vari kushungurudza mudzimai vari kushungurudza munhu anodiwa kumira sakanzela asi izvi hazvitidzosere kumashure vanhu vanovhota ndivo vari kutayewa imimi setiri kusii hamugoni kudzokera kumashure
asi vari kukwikwidzawo kumirira nzvimbo yehunyani mudare reparamende vakamirira zanup f vatongai munangagwa varamba kuti vatsigiri vavo ndivo vakaita izvi
ndotoshamisika vanachinzi vanzi vanodzingwa mudzimba iye amukutaura iyi anisi anenge ama criminal elements anenge akuitika but hakuna kana munhu wana akarwirwa zvematongero enyika hunyani vandokutokwikwidza navo vanuna vangu vana kumbula vatone mabhizinesi muconstituency tetinavo everyday
mutauriri wemapurisa ezrp mudunhu reharare inspector Luckmore Chakanza vati semapurisa vanga vasati vanzwa nezvemhirizhonga yakaitika kuhunyani iyi vakati tibatewo mutauriri wemapurisa nyika yese assistant commissioner Paul Nyati
batai vanyati but ine navo ndandisaidaizvo but munogona kubata vanyati
asi vanyati vange vasiri kubatika panhare mbozha yavo kusvika taenda pamhepo sachigaro wekomishini inoona nezvekodzero dzevanhu yezimbabwe human rights commission vaelasto mugwadi vaudza studio 7 kuti kana sarudzo dzikasaitwa murunyararo zvinogona kukonzeresa gakava
kuti sarudzo yedu izonzi haiwa yanga iri free and fair ndokunge environment yacho yanga iri also peaceful pasina vanomanikidzwa vanombunyikidzwa zvamuri kutaura izvozvo tichazenge tichiita verify kuti tione kuti vanga vari nhunzva tunzva dzacho ndevapi
mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vari kugarawo vachikurudzira vanhu kuti vasaite mhirizhonga asi mutungamiri weccc vanelson chamisa vanoti hazvisi kumisa kushungurudzwa kwevatsigiri vavo nyanzvi inoongorora zvematongerwo enyika vagoodwin mureriwa vanoti zvakakosha kuti vari kutsvaka rutsigiro rwemavhoti vasambunyikidze vavari kukwikwidzana navo
vamwe vanoda kupinda muzvigaro kuburikidza nechisimba saka vanoti vavanoda kuti vavavhotere vamwe vanga vatengera doro pamwe vanga vapa chikafu ivo vanenge vavanenge vachida kuzovhotera munhu iyeye vofunga kuti tifadzengana wedu ngaationi tiita basa rokuti tirikutyidzira vamwe pakuti vanovhotera wavanenge vachida iyeye zvinosarudza hedu kudaro
kumbunyikidzwa kwevari kukwikwidza musarudzo dzegore rino kunyanya vebato rinopikisa reccc kuri kuramba kuchienderera mberi uye vatsigiri vezanup f ndivo vari kupomerwa mhosva iyi kunyange vachiiramba nguva nenguva vamwe vari kukwikwidza musarudzo dzemakanzuru vakamirira ccc kumasvingo vakaendawo muupoteri vachiti kwaberekera ingwe ndakamirira studio 7 ndiri muharare ndini Tobias Mudzingwa.